Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 Gurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende richiti rakaudza hurumende kare kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro cheGlobe and Phoenix. Anopikisa rePatriotic Zimbabweans Party rinoti harina zvirongwa zvokufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamusoro pekushomeka kwemari. Hurumende inoti iri kumanyamanya kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera izvo chinonzi chiri kuonekwa muguta reChegu 2. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende pakuisa munjodzi upenyu hwevadzidzi nevadzidzisi. Izvi zvinotevera kuvara kwakaita vadzidzi pakadhirika imwe imba yekudzidzira pachikoro cheGlobe and Phoenix muguta reKwekwe. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvakakonzerwa nevari kuchera guridhe zvisiri pamutemo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti vakanguva vaudza bazi rezvedzidzo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro ichi, asi hapana wakavateerera.
Takanguri tataura kuti chikuru chakanaka Globe and Phoenix ndeyekuti vana vadzidze pachikoro apa. Zvazvakafanira kuti makorokoza aone kuti abviswa pachikoro apa, nokuti zvine njodzi, kwete kuvana chete vanodzidza paGlobe and Phoenix, even mutauni yeKwekwe. Saka zviri kungoratidza ndezvekuti mining iri kuita muZimbabwe haisi kuita tichitevedza mutemo, nokuti pamutemo panofanira kuva neenvironmental impact assessment pese panenge pachiitwa mining, nokuona kuti upenyu hwevanhu hakuna kuisa munjodzi. Asi apa tiri kuona kuti hapana kutenderwa mining pasi pechikoro, uyezve hapana consideration yekurespekta njodzi inowira vanhu, asi kuti pane consideration yekuti pane vari kuwana mari yakawanda ipapo.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende pamusoro penjodzi iyi?
Isu tinongotaura zvatagara tichitaura kuti chikuru upenyu hwevanhu, pane kuti respecte manonzi pachirungu macartels, vanhu vanotsvaga mari vachiita upfumi hwavo husingabatsiri vamwe vanhu, vachitoisa upenyu hwavamwe vanhu munjodzi. Even iyo ministry chaiyo yaifanira yakapindira ikaona kuti chikoro chaprotekta nemutemo, sezvo mining inoitwa pasi pemaclassroom ichiisa upenyu hwevanhu munjodzi. Saka isu hatifari sesangano ravarayiridzi, vana vechikoro vanosvika 10 nevashanu vakuvara paitika njodzi yokuondomboka kwefloor yemaclassroom. Pane murayiridzi akuvarawo pachiitiko ichi. Zvinhu zvisingatifadzi kuti vamwe vedu vakuvare, uyezve vana vechikoro vanova iwo maleaders emangwana, kuti vakuvare, zvinhu zvingade zvisina kuitika. Saka isu ndo patimire seProgressive Teachers of Union of Zimbabwe tinokurudzira hurumende kuti ione kuti mining yaitika zvisingaisi upenyu hwavanhu munjodzi.
avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe kana pane zvirongwa zvinobva kubazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi.
Sebazi reprimary nesecondary education tine urombo stereki nezvaitika kuchikoro cheGlobe and Phoenix chiriko kukwekoko. Asi kwakwara vana hakuna shaika. Tiri kufara chaizvo kuti vana vese vawanikwa uye kune vakwara vakomana vanoita 11 nevasikana 7. Saka kwakwara 18 class yanga ine vana makumi matatu 30.
Saka vandoro sehurumende muchaita sei nenyaya iyi? Pane zviri kurongwa here?
Tambochivhara chikoro icho chokuti tvatsvagire pamwe pekuti vaende. Saka vachange vachishandisa chimwe chikoro chiri padhuze kuti varamba vachiwana dzidzo yemhando yepamusorosoro. Isusu tichigadzirisawo kuti chikoro ichi chinge chiri chekuti vana vanenge vakachengetedzeka.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo, vataungana ndoro vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa Patriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vanoti bato ravo harina zvirongwa zvekufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota muchirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chokufambira vanhu chiri kupetwa musi wa21 mwedzi uno sezviri kuitwa nemamwe mapato anopikisa. Vamutama vanoti bato ravo harina mari yekuti ringe richiita izvi, asi chavari kuita chete kukurudzira nhengo dzavo pamwe nevana veZimbabwe kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuburikidza nemikana yakaita sedzinepfenyuro pamwe nemadande mutande. Zimbabwe Electoral Commission yakaparura chimwe chirongwa chekupinda muvanhu ichinyoresa vanoda kuvhota chinonzi ndicho chichave chekupedzisira mutungamiri wenyika asati azivisa zuva richaitwa sarudzo. Asi chirongwa ichi chinonzi chiri kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemagetsi, izvo zvave kuita kuti vamwe vakurudzire kuti iwedzere mazuva ekunyoresa vanhu. Ngatinzwei vachitarangura hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotenda mukoma Jonga Kandemiri nemukana wamandipa unditsanangure panyaya yeZimbabwe Electoral Commission Blitz kana kuti chipatapata chiri kuitwa kuti vana veZimbabwe vanenge vachiregista kuvhota. Inyaya yakanaka chaizvo yekuti ruzhinji rweZimbabwe ruwanikwe ruchiwana kuregista kuti ruzokwanisa kuvhota. Isusu sePatriotic Zimbabweans Party ndingangoti mari yatingave nayo shomanini yatinayo isusu, sezvo muchiziva tiri bato ridzva, hatina homwe yatakawana kana yatinowana kubva kuhurumende, hatina homwe yakadzika zvakasimba zvikuru sei semamwe mapato ari muZimbabwe akaita seZANU-PF inowanikwa ine majority in parliament, zvikuru sei kuburikidza neMDC Alliance inowanikwa iri zvekare muparamende, zvikuru sei neTCCC inowanikwa iri muparamende zvekare. Avo vatinoziva mazuva apfuura vakapihwa mari dzinoita $40,000 to $350,000 dzinova mari dzinoita kuti homwe dzavo dzidzike zvakasimba. Pamusoro pezvo vanopihwa mari dzePolitical Parties Finance Act. Saka vane homwe dzakadzika zvekuti vari kuwanikwa vachiita mavoter registration awareness exercises.
Saka muri kukurudzira nenzira dzipi veruzhinji pamwe nenhengo dzenyu kuti vaende kunonyoresa kuvhota?
Isusu tangotarisana nesarudzo dziri kuuya tichiita by word of mouth kumamembers edu, tichivakurudzira kuti vasina kuregista wanikwa vachiita bhati kuti titi tiri kuita macampaigns ari nationwide ane udzamu nekusimba sezviri kuitwa nemamapato ane mari dzakadzikayo, hatisi kuita saizvozvo.
Ko, paicho chirongwa ichochi cheZimbabwe Electoral Commission zvii zvamungataurawo pamusoro pacho?
Tichitarisa zeki ndine muenzaniso mumwe chete wandakanzwa wekuUniversity of Zimbabwe kune avo vechidiki vari kukurudzira kuti zeki wanikwechisa ofisi ipapo yemobile registration kuti vabatsirike kwete kuisa muzvikoro zviri Mount Pleasant asi paInvest of Zimbabwe kuti vanwa vachikwanisa kuwanikwa vachiregister. Saka naizvozvo ndinoti zeki inofanira kuwanikwa ichiwanikwa munzvimbo dzine vanhu, zvikoro, angave mapublic areas, malibrary, nharaunda, zvitoro zviri muvanhu, ndoma vanofanira kunge vari vachiita kuti registration blitz.
Bato renyu richawanikwa richikwikwidzawo here musarudzo dzegore rino vaMutama?
Isusu sePatriotic Zimbabweans Party sezvo tiri bato rezvematongerwo enyika, ichokwadi tichakwikwidza gore rino musarudzo dziri kuuya. Dzichave sarudzo dzachawanikwa tichiwanikwa tichipinda kekutanga tisingatarise mabielections atakambokwikwidza.
Mutungamiri wePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare wekuti kurova vana neshamu senzira yekuvaranga kunobvumirwa, dzimwe nyanzvi dzinoshanda neveruzhinji kana kuti social workers dzinoratidza kukatamadzwa nemutongo uyu. Nemusi wechitatu, Justice Munamato Mutevedzi vakaregerera Yeukai Graham mutero pamhosva yaakapomerwa yekuuraya mwana wake ane makore 13 paaiedza kumuranga. Jaji Mutevedzi vakati kuranga vana nenzira iyi kunobvumirwa, vachiti hazvigoni kuti zvitorwe sekungorova mwana kana chinangwa chiri chokumuranga. Mutero akaudza dare kuti akange asina chinangwa chekuuraya mwanakomana wake. Kurova vana senzira yekuvaranga kwakarambidzwa muna 2017. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekugarisana nekushanda neveruzhinji kana kuti social work vanoshanda nesangano rePeace Hub muzvare Irene Chijaka Hungwe kuti tunze maonero avo.
Nyaya takaiona zveshuwa tikaona mutongo wakaitwa nedare remhosva kuti mai vakanga vasina mhosva nekuti vairanga mwana wavo, asi inisati ndayataura zvakawanda kuda kuti handina kuya pano kuzotemera vanhu vabereki zvekuita nevana vavo. Asi ndichataura zvandinoona kuti zvinoshanda semunhu anoshanda nevana, semunhu anoshanda nemacommunity. Nyaya yekurova vana kwandiri handifungi kuti tingaitora selasting solution, kana tingati ndo kutonga kwakanaka. Ndekunga mukatarisa pandinenge ndichiposta paFacebook nepayoutube ndokana ndichitaura nyaya yekuti maitiro edu ngaanyanye kurerekera mukudzivirira. Tikatara tirikudivi resocial work kuti tinoda kuti tinyanye kudzivirira zvakanyanya, nekuti kana takutaura yekurova mwana we are now reactive, it's reactive, not preventive. Saka vanhu vakawanda vari kufara zvechokwadi bhiu rapasisiwa, mutemo wapasisiwa, but hapana ari kunyatsa kudzamisisa kuti zvii zvatingaita kuti tidzivirire kuti vana vasarohwa, kuti zvii zvinenge zvamboitika kuti mwana wacho azosvika pakurohwa. Nokuti vabereki vazhinji vanozofunga nyaya yekuranga mwana kusvika pamutoo wakadaro, asi kumashure uku vasina zvavakambotaura nemwana iye kuti chakapesaita ndikusafamba naye izvo usaita. Kwandiri ndokuranga kwechokwadi, nekuti patiugwazisa nyama yemwana kana kumuudza mashoko anobata mwoyo wake, handifungi kuti tiri kugadzirisa nyaya yemisikanzwa yevana sezvitaurika kwazviri kuri.
Mabata nyaya yekudzivirira, mukabata nyaya yekuzoriekta. Ngati tidzoserei pakudzivirira, zvoitwa sei kuti tidzivirire mudzimba muvana?
Inini ndokufunga kuti nyaya huru iri kwatiri vabereki, kuti dei tatova nemapare positive parenting programs akawanda kuti vabereki toumba sei ukama hwakanaka nevana vedu, taura zvakanaka sei nevana vedu, toasetiza padhuze sei vana vacho. Nekuti kuranga chaiko chaiko kwandiri inini kwakuudza mwana kuti icho usaita, icho usaita, but tinozomira kuti mwana ane nhumbu ndopataa kufonera vachiita kuti kwirai bhazi izvizvi nekutora zvitirobho tichimboroga. Paakatanga kuenda kumwedzi mwana wacho pakatinambogara naye pashambukiriti tikamuviri wako ichi iri kurerei, hatina kuzomudza kumafoni atinovatengera vana vacho nivava ehe zvakanaka, asi vatichigara navo pasi kumaudza kuti foni inogona kukanasa zvirwako kana kukuvaka. Saka tikadzivirira ini ndona chidi zvinogona kutibatsira kuti kurova kwaunorova unee wakapetsamwa unenge une hasha uchipopota zviri kupinde here. Saka takakugara pasi nemwana womoda kuti mwanangu zvawaita izvi zvinokanganisa upenyu hwako, ukaramba uchiita muitiro uyu unokanganisa remangwana rako ye aone kuti chikonzero ndechechine kuita neupenyu hwake, chinomukanganisa izvi unopedzira wamuzvere unokuvara unoita so. Nokuti ukangomurova akagwadzira nyama enewati nekuti hauna mashoko akazo anozogumuka kutaura.
Saka zvimwe zvezvirongwa zvamuri kukurudzira kuti zviitwe munyaya yekubatsiridza nyaya dzatiri kutaura idzi ndezvipi?
Ini ndiri kufunga kuti kudai zvaibvira painyanya kuwanza maparenting talks, vabereki votobatsirwa kuti mukama hwakanaka nemwana unoumbwa sei. Kutaurana kwakanaka kwakati mubereki ndekupi kunoshanda, nekuti pazvinhu kwacho katinoti tiri kutaura nevana hatisi kutaura tiri kutovota. Saka maparenting programs akawanda zvinogona kutibatsira izvozvo, nemacommunities matigere tikawanda, mafamily funde zvinongoita kuti mhuri dzidzokedzane dzive pamwe chete. Notiko zvino unoshamisika tikapinda mbama vanhu umwe nomwe munhu ari bhizi pafoni pacho achitaura, hapasisina nguva nemhuri nguva yekunyatsotaura nevanhu. Asi kana azoita chaaita manje taakutora chitobhomireva, asi takambotaura here kumashure naye mwana wacho?
Avo vange vari nyanzvi yezvekushanda neruzhinji kana kuti social worker vasangano rePeace Hub, Muzvare Irene Chijaka Hungwe, vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Vanhu vashanu vanonzi vakabatwa nechirwere chekorera munyika yose, uye pane vamwe makumi matanhatu nevanomwe vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinotipa vanhu vashanu vakabatwa nechirwere chekorera. Ava vana vari muchegutu, uye pane vanofungidzirwa kuti vane chirwere ichi makumi matatu nevatatu vari mudhorobha iri zvakare, unova huwandu hunodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende inenge iri kukwanisa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, vachiti pave nevhiki pasina batwa nechirwere ichi.
Ndingangoti tingati kana muchirungu yatinoti zero new cholera suspected cases reported today, kuzira kuti hapana. Nhasi rava zuva rechitanhatu pasina kana kumbonzi pawanikwa chimwe kana yatingati any new cholera suspected cases.
Vamujiri vanoti vari kusimbaradza dzidziso kuti chirwere chisapararire nyika yose.
Ministry inobva yatingatari kuti activate their team, kungava kumata kungava kumamusha, dzidzisa vanhu kudzivirira shonga nezvose kuti chirwere chirege kuramba chichipararira. Ndondava nhasi uno tati razuva rechitanhatu pasina kana any new cholera suspected cases.
Gurukota redunhu remashonaland west, amai Muliswa Chikoka, vakayambira vanhu mukupera kwesvondo kuti vasashanyire chegutu kana vasina zvakakosha zvavanoda kuita. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health, vaitai Rusike, vanoti chirwere chekorera chirwere chetsvina chisingatarisirwe kupararira munyika yakaita seZimbabwe.
Hurumende ingadai yakabatsirana nemakanzuru kunyanya kune madhorobha kuti vawaniswe iyo mishonga yavari kuti iri kuramba ichivadhurira kana kuvanetsa kuti vaiwane, sezvo makanzuro achiti vanhu vari kubhadhara mamitero yavo nemari dzemaRTGS, asi mishonga iyoyi yekucheneswa kwemvura inotengwa nemari dzekunze dzemaUSD. Saka tenge tarisira kudai hurumende yange yabatsirawo makanzuro iwavo kuti vange vachiwaniswa iyo mari yekunze kuitira kuti vange vachitenga mishonga yekuchenesa mvura kana nedambudziko rekuti mvura haibudi muZimbabwe. Saka vopona nemasime iwavo avo anovaisa panjodzi. Koitawo iyo nhau yemasuweji anoputika achitora nguva yakareba asina kugadzirwa. Kotiwo zveina iro dambudziko remarara anotora nguva yakareba asina kutakurwa. Zvese izvozvo zvinoita vanhu munjodzi yechirwere chakaita sekorera. Tichitarisa chirwere chekorera, chirwere chetsvina uye chirwere chechinyakare chatinge tisingatarisira kunge chisanganikwa nacho.
Chirwere chekorera chinonzi chakatanga kuwanika munyika musi wa12 kukadzi mudhorobha rechegutu. Bazi rezveutano rinoti pari zvino nzvimbo 11 dzinosanganisira Bhuyera, Chikomba, Chimanimani, Chipinge, Chiredzi, Chitungwiza, Harare dziri panjodzi yekuita chirwere chekorera. Kudzivirira korera, vanhu vanokurudzirwa kunwa nekushandisa mvura yakachena, kugeza maoko vasati vadya, pamwe nekunge vabva kuchimbuzi, kusadya zvekudya zvisina kugeza kugezwa pamwe nekudya zvinhu zvakapikwa zvakanaka uye zvichiri kupisa. Zimbabwe handiyo chete iri kutatarika nechirwere ichi. Pane nyika dzimwe gumi dzakasangana nedambudziko iri muAfrica dzinosanganisira Zambia, Malawi uye South Africa yakatapurirwa chirwere ichi nevanhu vainge vabva kuMalawi. WHO inoti iri kushushikana nehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi njini Nunurai Jena.
Mashoko atiri kutambira anoti Zimbabwe yave nevanhu makumi matatu neumwe 31 vabatwa nechirwere chekorera.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLibya. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muLibya nekuda kwekushaikwa kwemagetsi, kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika uye mhirizhonga. Mumwe mukuru muhofisi yemiriri weAmerica kuUnited Nations, kana kuti Alternate Representative for Special Political Affairs at the United Nations, vaRobert Hood, vanoti vanotambira matano ave kutorwa neLibya kuedza kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nenhaurirano dziri kukokerwa neUnited Nations dzichiitirwa kuEgypt. VaWood vanoti ino yave nguva yekushanda nemapato ose emuLibya kuona kuti nhaurirano idzi dzabudirira, kuitira kuti paitwe sarudzo dzakachena dzinotambirwa nemunhu wose munyika iyi. Ambassador Hood vanotiwo kuunza mapato ose pamwe chete kuti vazvipire pakunyorerana chibvumirano chekuti sarudzo dzinoneke kuitwa pachigadziriswa zviri kunetsa chinhu chakakosha zvikuru. Vanotiwo America ichaenderera mberi ichitsigira nhaurirano idzi nebasa riri kuitwa necommission inonzi High National Elections Commission. VaWood vanotiwo matano ari kutorwa kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika anofanirawo kuitwa panguva imwe chete nekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nekugadzikana kwenyika iyi. Vativo zvakakosha kuti matambudziko akatarisana nebhanga guru renyika iyi agadziriswe, pajekeswe nyaya yekufambiswa kwemari dzenyika uye kudzivirira nyaya dzeuori. Ambassador Hood vatiwo mauto ose ekunze ari muLibya kusanganisira echikwata chekuRussia chinonzi Wagner Group anofanira kubuda munyika iyi. Vatiwo vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuda kutiza muLibya vachienda kunopotera kune dzimwe nyika dzekumawirira, vamwe vachizoguma vanyura munyanza yeMediterranean mushure mekunge zvikepe zvavo zvanyura. Vatiwo vari kushushikana zvikuru nevanhu vekunze vari mumajeri emuLibya vari kubatwa senhapwa. VaWood vati America inokoshesa nyaya dzekodzero dzevabva kure vari muLibya. Vatiwo vanotsigira commission inoona nezvekodzero dzevanhu iri kuongorora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vakakurudzirawo Libya kuti ishande nayo zvakanaka. Vati zvakakosha kuti vanhu vemuLibya vasarudze hurumende yavanoda, vachisimbaradza kuti America ichamira navo kuona kuti izvi zvasadzikiswa. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLibya. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndiri kuuya pano nenyaya yehurumende yedu. Hurumende yedu yazviita futi zvakare, yatengera madzishi emota, zvikakarira zvemota dzinodhura. Asi zvipatara zvedu hazvina kana even ambulance, hazvina kana maambulance, hazvina mushonga, hazvina kana chii. 2023 tiri kuenda pavhoti, ngativhoterei vamaleaders ane chekuita anokoshesa upenyu hwedu, anokoshesa zvipatara zvedu, anokoshesa mateachers edu, anokoshesa manesi zedu, anokoshesa vasenzi vese vehurumende, kwete mapurisa nemasoja chete. Vashandi vese vehurumende vakafanana, hapana vamwe vakakosha kupfuura vamwe. Ndatenda.
Bahwa uyo po nyatu uyo munhu unoda kutarisa unoda mbochekewa njere dzake kuti dzichiri right here uchiri kuziva basa rake kana kuti unotaura kuti maporisa aipinda achitsvaka vanhu mbanje ndo mapindiro anoita maporisa anotsvaka vanhu mbanje here ipapo anozonotsvaka panoimba wengi D imo mumatauni mumambo vachipaziva panotengeswa mbanje dzacho nemadrugs ndo matsvagiro avanoita anditi zvinoonekwa kamapindiro akaita polisi yachona pa pastage zvezvo ndo matsvagigo anoitwa mbanje here ivavo.
Ndine nhau yangu yandoda kuti nditaure pavanhu vari vanobva muMwenezi. Vanhu vekuMwenezi ndinongoti ngatikurudziranei kunonyoresa kuvhota, tikwanise kunovhotera Shanduko, timbosiyavo zvokuvhotera ZANUPF. Kwedu kuMwenezi kune nhau yokuti vanhu vazhinji vanofarira kugara vachivhotera ZANUPF, dai tagona kumbochinja tavhotera Shanduko.
Aiwa, isusu tinotenda kuti zvikuita ZANU zviri raiti, ngaisapoteje triple C zvakasimba kuzvitenda. Asi ndikutaura kuti kunyangwa kasakanyangwa kakampeni vari 100 nyangwa vari 1000, triple C hazviita sekuti tivhotere nyangwe zviite se nyangwe zviome. Chikumbiro chedu chatoda kungobatsirwa nacho chete isusu, tungoti ko kana iwo achiita zvinhu zviri fair, zvinhu zvisiri zvodzinyiri, ngavachisunungura Jobo Scar, kwete kuda kuti uyu mwana wamugaba apinde pachigaro pakukuuyukukuku aite uyu kuchitungwizwa. Ngavasunungure Jobo Scar. Iwo kana vachiita kuita zvinhu zviri fair, ngavachiite zvinhu zviri fair.
Inini ndinofara naDr Frank Guna, ndive ZANUPF. Vanhu vanondipa manyukunyuku matauriro avo. Havatuke mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi pane chokwadi vanotaura chokwadi. Kuti muri kuonawo sei Ziki maitiro airi kuita basa, vanobva vapindura vachiti aiwa Ziki tiri kuona kunge zvinhu zviri kudii, zviri kuiremera. Haunombotuka munhu kwete kuita kunge sevamwe vanoita kunge zvipopi zvebato, kungonzi muri kuona sei aiwa ye vaMnangagwa vakanaka, ye hatina kuti vakaipa, but muri kuonawo sei Ziki maitiro airi kuita basa. Vamanje kana vari furenge vafurenge guru vanobva vati aiwa Ziki zvinenge zviri kuiremera. Ndokunonzi kutaura makauya kuno kuZimbabwe ndibate da kupai mbudzi yekuti muno mugoche modzokera zvenyu mozoenda zvenyu kwamune dai handiri mombe maigocha chiri chimhuru chaicho, nekuti munotisunungura munotaura nesu zvakanaka senyika. Tinonyatsonzwa kuti tine mwana weZimbabwe, chizvaro cheZimbabwe chiri kuAmerica. Kunyange tichipesana kuti muri weZANU, inini zvangu handivhotere ZANU. Makadzidza zvishuwa. Ndoku munhu anonzi akabhadharirwa fizi nemubereki wake.
Pane imwe secret iri ipapo patipo si apo yandaida kumboti taure zvangu apo inoitika apo pamaelection yatanigirana nawo apo kuvanhu veMozambique. Vanhu veMozambique vakawandisa maningi, vakatora zvitupa gore neri. KuZimbabwe ino maelection okwana vanotakurwa ngemarori kuenda kovhotera ZANUPF. Chitsotsicho ichocho chinofanira kuti chinase kuti onekei. Chitsotsi chandiri kutaura chekuti chitsotsi chichatoitwa ichocho. Vanhu veMozambique vakawandisa zvisereki, vakatora zvitupa zveZimbabwe. Zvichitereva izvo kuti pamaelection apo vanonga vachitozaputa ZANUPF, ngokuti feri rimwe neZANUPF zvinodyidzana. Ngechimwe chitauro chisekret ndaida kutaura, ini nditori mwana weMozambique akakwana, asi ini ndosapota opposition. Tipo si ndoisapota zvekutoti ndotoisapota zvisingaiti. Kubva MDC ichakagwinya ndaitoisapota. Ndiototi pamberi nomusangano weTipo si ngeimwe sekret ndoda kutaura, ndipewo mashoko apa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshora zvikuru hurumende richiti rakaiudza kare kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachikoro cheGlobe and Phoenix. bato rinopikisa Patriotic Zimbabweans Party rinoti harina zvirongwa zvokufamba richikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota pamusoro pekushomeka kwemari. Hurumende inoti iri kumhanyamanya kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chiri kuonekwa muguta recheGutu. Tasvika kumagumo, chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko yeJayaguru, Chris Gande nenhau dzeIsindebele.